Tigati inflation in March is at about 72.7%. Tigati annual inflation. Yasimuka kubayepa hapo kuenda pa 96.4%. Siri hizi zanishamisa nukuti kana mikirangarira kumashere kuita ya taura zamu na utoba 2021. Rambo ita urukuro pa platform pana hapa tigati. Maone la tigati atumu onyika gure nuteira na 2022. Muna wa mitala. Tangante chitasa inflation kanga ya 100%. Pagore muna June. Saka ufambi zana kuri kuita mitengo yeku kira kwa yari kuita. Kuri ufambi zana huru kula za taita umashure kuti. Urumende hili kukonzeresa ukira kwa mitengo.
Munorewe hapa munga hata nangura.
Kukuli kiza neku printa maari. Ya maari kuisa mu ikono mechi gazira ma roads. Rekiti nyika ino hapa newe newayo. Isha sana za short term finance. Yeti ma roads ne ma dams. Yeah, ndiwe chuti long term infrastructure. Inafana kufinance wa kushanswa mare ye long term finance. Atinga atima bonds, anashanswa kune zime nika. Muno tukuprinda mare. Kutewa nwanzu usise, budget le nika le zime. 2022, 450 billion dollars. Ili kuenda kuma roads, nema dams, nikuwa agriculture. Inuwa half a budget. Kwa mare iyo yika tuwa wani. Ikushanso kutika maari kumbika forekarezi. So ita kuti reti itizi, ite jambaramba mungu. Saka zinao ni kashika madra na ujishamisa na kuti daito ujizira kuti ukama poison unungofa. Saka poison ni inflation kupringo kwa maari negative bank. Ayi Zimbabwe kubudikiza ni budget rawa mtu nguwe. Rawa nguwa jisa maari kurod ni kuma dent ni kwa agriculture.
Asika urumende kuti zvimwe zviri kukonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire kana kuti inflation inyaya yehondo iri kurwiswa Ukraine neRussia.
Yes, ichokwadi kuti hondo yekuRussia ine contribution kukwira kwemitengo nekuti tiri kuona kuti mitengo yepetrol nekuti Russia inogadzira petrol ne gas zvakakwira zvakanyanya kubva pa kerisa mitengo yedu paalita nomuZimbabwe. Saka petu inoshanda production. Saka pese panofamba production bada petu. Saka kukwiri shaita mtengu. Kukwiri shaita mtengu. Asi. Mbuzira. Zilubiti kata kuti. Onde yeku Ukraine. Iri kupedisa murwera gara ishtoru kwara. Asi tika yambo gisa. Kukwira kwe petu. Ne fertilizer. Iri kubaku kunze kwenye nika. Ne kubuli baku hondo. Ukraine, Russia. Zito mbo zorele kumashure kuti mtengu yitike. Iki alamba chingu kukwira kuti Minister of Finance. Ngu pamba mare mu economy zvinova zvikafanira zvichinaro zvinoita kuti mitengo yaita kukwira.
Zvinorevei kumunhuwo zvake ari kurarama muZimbabwe?
Zvinoreva kuti tapinda panyatwa mwana wamai. Zvakureva kuti takurarama sevanhu vari kutambura nekuti mukaona ka mapay iripowa vanhu muhoro upiwa vanhu hakuna employer ari kupa munhu 100% increase yesalary.